mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kukadzi 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vagari vemumatunhu emanikaland masvingo nematebeleland south vanoyambirwa kuti vagare vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo freddy vaimboshandira bato remdc vamutandwa machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri wemdc vadouglas monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological services department riri kuyambira vagari vemumatunhu ari kuchamhembe kwemanikaland masvingo nematebeleland south kuti vagari vakangwarira kunaya kwemvura yakawandisa ine dutumupengo iyo iri kunzi tropical storm freddy mvura iyi iri kutarisirwa kurova matunhu aya kutanga nhasi manheru kusvika musi wesvondo bazi remet services riri kunyanya kuyambira vagari kuti vagari vakangwarira kuzadzwa kwenzizi kutakurwa kwematenga edzimba nezvivakwa uye kuputswa kwemiti nekuda kwemhepo yakasimba veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare mudzimba vasaedza kuyambuka nzizi dzizere uye kuti varambe vachitevera yambiro dziri kupiwa nguva nenguva jonga kandemiri westudio 7 abata nhengo yebhodhi replatform for youth and community development muzvare sali nokuhle mulambo avo vari kuchipinge imwe yenzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri
this time around mawarnings ababhuyiwa kune vanhu kuti vazive kuti kune cyclone Freddy uri kuuya vachiramba vechitironzera kuti vanhu vaone kuti vanonasirira mvura yakawanda iyi ichauya saka vanhu tiri kukurudzirwa kuti tinatsirire tigare mumhatso dzakagwinya saka information yona iyoyo eya vanhu vakawanda tiri kuronzerwa kuti tinatsirire vaitironzera nemaradio stations tine macommunity stations akaita ana vemuganga kune matexti ari kuhamba masms alert tobhuyazve matraditional leaders edu ange tirambe tibhuyira vanhu vechihamba vechironza kuti nasirirai nasirirai kune mvura yakawanda ingauya ikanaya ine mhepo nedutu rakawanda ingatinesa muntaraunda yedu yechipinu
tiri kunzwa kuti dambudziko riri kunyanyoitika nderekuti vanhu kunyange vachipiwa iyo warning iyoyo kana chenjedzo vanoramba vachibuda kuenda munzizi kungava kuenda mumabani kuenda munzvimbo dzinozoita kuti vasangane nenjodzi imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kunge muchizoteerawo muchinzwa kuti vapiwa chenjedzo vari kudziita sei
isusu tairamba teibhuyira vanhu pese pane mbungano tiri kuramba tichizvipawo nguva yokuti tirekete nevanhu kuti tapota wee musaende kunharaunda dzakadhaka maningi because as you know kuti malow lying areas ndiwo atori mostly greatly affected sataitobhuyira vanhu kuti musaende kundau dzakadzika kundau dzokuti tinokona kuona mvura yakawanda nekuti vanhu vasakucrose marivers ari flooded ngendaa yokuti mvura kana yakawanda even kana iri ndau yawajaira kuti unocrosa ndiyo sapota hedu usatomboendapo because kana mvura yawanda vanhu vanokona kutorwa ngemvura ino saka tairamba teitraya kuti toronzera vanhu kuti sapota wee meseji ngaihambe pese petinoshongana nemayouthi nevanhu vasharukwa vese tiri kuramba teivaronzera kuti tapota ngatinatsirirei mvura iyi iri kuuya ngendaa yokuti tine experience yakamboitika yaidai hino this time around ngendaa yokuti information tinayo ngatiedzei kuti tinatsirire kuitira kuti tisazooneka vamweni vanhu vechizotorwa ngemvura
Iyo mvura yambenge ichinaya mazuva apera tinonzwa kuti yakakanganisawo mamwe matunhu. Pane zvayakaitawo here kudunhu kwamurimi kuChipinge uko?
Kuchipinge yakanyanya kushaisha mabhonori ngenda yekuti mvura iyi yakanaya maningi asi chaitonesa maningi kuti yaiya nedutu. Saka dutu rona iroro rakamirija mabhonori akawanda. Saka in terms of machines edu akawanda mabonori acho kukurwa hamusisina chiro chisho kuti vanhu chavachavhuna pasisina zvazvishomani. Saka mbepo nedutu ndiro zvetiri kutya kuti riri kuuraya zviro, zviro zviri kufa ngenda yona iyoyo. And mvura iyi imweni yakawanda haisisina pekudhata zvekuzvienge. Saka makropo nawo ato waterlogged zvakuita yedo ngenda yokuti mvura pasi yawandisa. Saka chakuonenga chigore rimeri kuti kuchaita nzara huru ngendaa yokuti mabonori akona atoshatira.
Tinomboona kuti kana kwaita nyaya dzakaita sekutyirwa kwemvura inenge ichitarisirwa kunaya yakawanda, vanhu vanogona kunzi vambobuda mumisha vachienda kuzvikoro kune nzvimbo dzakachengetedzeka kwavanonoungana. Pane zvati zvaitikawo here zvakadaro nguva iyo ino?
Eya, vanhu vandichironzerwa kuti pane ndau dzakawanda dzekuti mvura ikawandisa vanoronzerwa kuti munokona kuenda kona iyoyo. Anditi saka chivhu protection committee yeChipinge yange chiedza kuronzera vanhu kuti munokona kuenda kundau kwacheche munokona kuenda kuchentita kuhospital kuti ngendaa yokuti mastructures akagwinya tinozviya kuti hakoni kudzorwa ngemvura.
Avo vange vari nhengo yebhodhi replatform for youth and community development Muzvare Sali Nouhle Mulambo vari parunhare kuChipinge Manicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora nezuro vakambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura umwe wevaimbova mushandi webato ravo vamutwandwa Machera. Vachitaura neStudio 7, vaMachera vanoti vaMonzora vakavarovera runhare kazhinji vachivaudza kuti vanoda kuvauraya nokuti vari kuvashungurudza. VaMachera vanoti ivo nevamwe vavo havasati vabhadharwa mari dzavo kwemwedzi mizhinji, chinova chikonzero mukuedza kwavo kusvika pamba pavaMonzora kunotora mari dzavo. Tabata vaMachera kuti vatiudze zvakaitika.
VaMonzora ndakaisa ripoti musi wemande kupuwa raveCentral Police Station maererano nematresheni avanga vachindiita vachida kundiuraya. Vakatanga kundifonera musi wa15 sezvandakamboreva pastudio kuti vada kuuraya inini nakudzana yemashumba mushure mekunge tafunga kuratidzira kumba kwavo maererano nemukoro wedu watisina kupiwa. So vakandifonera musi wechina ndobva ndashaya kuti ndodini. Musi wesvondo vakabva vandifonera futi nenguva dzaita 3:11 vakafonera kwe1:41 vachitsanangura kuti ivo havasi kufara kundiona ndiri
mutaundi.
Vakati kana dai ukaokwa mutaundi hanzi ndira kutuma mabodyguards angu ndipaangokuwanira chete vakuuraye. Saka vakataura kasingaperi ndoda kukuuraya ndoda kukuuraya wandishungurudza mani. Asi muzuva ranhasi ndazofonerwa kumaamba kwedza ndichinzi ndimhanye pacentral Harare Central. Saka ndazoenda ndobva kwatorwa ripoti. Kwatora ripoti yangu ndobva vaMonzora vazofonera vambo vasungwa. Ndazofonerwa na 1:45 ndichinzi ngatimhanyei kumanyatisangane ku. Saka tasvika paJustice Court iye angasvika naloya rakewo.
Saka vaMachera masvika kwaMajistrate Court kwamakanga mashedzwa, chii chakaitika? Makanga madanyirwei?
So ndichisvika tazoenda kwaChief PP vanoziva nevareza vamaiko reza. Ndobva ndasvika Monzo rakagara neloya rake imomo. Vakaburiswa vandapinzwa vandabvunzwa maitikira akaita nyaya. Vakanditsanura vatsanangurira vakati nyaya yakakosha tiwo no problem because docket ranga risina kupera. Saka ndakuinstructa mapurisa kuti apedze docket nekukasika then modezwa nemasummons any time from docket rapera then makutongoenda kutrial nyaya yautanga kutinotonga.
Ivo vaMonzora vakambotaura nemi here muri pamapurisa?
Hatitotaudzani, takara titaudzane namazero, hatitaudzani.
Asi nyaya yeni horo yenyu yakamira papi?
Arikundi owa 9,800 US. Saka arikuramba nemari. Mari yacho inova isiri yake. Saka ndikutovimba kuti vashandi vakawanda havana kupiwa mari. Handifunga kuti pa 435,000 US atakapuwa negovernment kuti ichiripo, ndofunga akatodya. Saka arikungodzaradzana kuti mangwana pasina mari iri kuya. Handifunga kuti mari yacho ichiripo, aende asitotaura nezvazvo.
Saka nyaya pari zvino yaraswa here kana kuti pane zvichaenderera mberi?
Nyaya ina kuraswa. Inyaya yakakosha chaizvo. But however, vareza vatsanangura kuti kana ndaitikamuisa murimandi nhasi tuke tisati takwana, hazviiti. Ngatichi mangwana todzokera kunet one tonopuwa maaudios matresoni ainditi mameseji ainditumira. Saka nyaya ina kuraswa, nyaya iri kuenderera kumberi chaizvo. Ende ine mainteresi evanhu vakawanda. Nyaya ichiri mbishi chaizvo. Nyaya ichiri mbishi haina kuraswa. Ndikuda kutenda chaizvo mapurisa eZimbabwe vashanda basa chaizvo chaizvo. Kana vamaikoreza vashanda chaizvo chaizvo.
Avo vange vari vaimbova mushandi webato reMDC vamutandwa Machera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Ukuwo Jonga Kandemiri weStudio 7 abatavo vaDouglas Monzora kuti tinzwe divi ravo.
Hongu taenda kukoti takatasungiswa nevamwe vachiti hanzi takavachiridzira kuti tinengava pfura nepfuti. Inyaya yanga ichingoitirwa chete kuti tiburitse mari yekuMDC tichibhadhara mushandi akadzingwa gore rakapera muna February navakomichi anonzi Machera. Machera uyu anga achidhimanda mari kubva kwatiri, isu tikaramba nekuti haizi mari yangu, haizi mari yaDouglas Monzora, imari yepati. Imari yeruzhinji rweMDC.
Saka dare rati kudii vaMonzora?
Pakaenda kukoti zvanzi hapana umbo hwakakwana uyezve ini ndabva ndasunungurwa. Asi ndoda kuti ndingotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti bato ravo reMDC riri mumaoko akanaka uyezve riri kugadzirira sarudzo dziri kuuya gore rino.
Asi zviri kuitika mubato renyu izvi zvinorisiya papi?
Zviri kuitika izvi inyaya yekuda kungosvibisana. Inyaya yekuda kungoti vanhu vafunge kuti hatisi utungamiri kwavo, asi isu hatibve takabvuma zvekutyisidzirwa nematsotsi anoba. Ava vaMachera ava vakadzingwa navakomichi, vaonekwa kuti ivo vakanga vaakufosa vakomichi kuti vavabhadhare $44,000 vachivatyidzira-tyidzira. Vakomichivo vakarambawo.
Asika vanhu havari kuti vashandi vebato renyu?
Havazi vashandi vedu, havazi vashandi vepati. Vashandi vaakune mamwe mapato. VaMachera vaakuTCCC, vaMurimoga vaakuZANUPF, vaMashumba vaakuTCCC. Saka havazi vashandi vedu veMDC.
Avo vange vari mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yadzinga basa varayiridzi vatatu ichivapomera mhosva yekusauya kubasa kwemwedzi mitanhatu muna 2021. Bepanhau reNews Day rinoti varayiridzi vatatu vadzingwa basa ava inhengo dzerimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vatsinhira kuti varayiridzi vatatu ava vakadzingwa basa vachiti sangano ravo richashandisa matare kuti nyaya iyi igadziriswe.
Tine varayiridzi vatatu vemugobe district vadzingwa vamiswa pabasa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vanga vasingaende kumabasa kwemazuva akati wandei. Zvinova zvinhu zvekunyeba nekuti kumahearing kwese kwavaienda vaiburitsa umboo hwakawanda hwekuratidza kuti vainoga in vanga vari pabasa nevamwe. Asi tikutiona kuti district iyi rakaita dambudziko rekutageta mamembers eATUS vavari kungoshungurudza nekumbunyikidza vachityora kodzero yavo yefreedom of association vachidawo nifunga kuti vangaparadze ATUS.
VaMasaraure, sangano renyu reATUS richaitei pamusoro penyaya iyi?
Tichange tichienda kumatare kuna apila kulabor court tichitarisira kuti justice ichasevwa sezvo vanhu havari vanhu vaingozvishandira vachienda kumabasa asi vaakupomerwa mhosva yekunyemba yavari kuramba yekuti vakagarisa vasingaende kumabasa panguva yavanga vasina kuenda kubasa panguva pakafanana nevamwe vese pavasina kuenda kubasa vanhu vese vari pastrike asi hapana akazombotsigirwa basa strike iyoyo vanhu vese vakazonzi vachangobatirwa mari yepavakarovha asi tine varayiridzi vatatu vatomiswa mabasa
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inonzi yakaongorora varayiridzi zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pamusoro pekusaenda kubasa uye ikambomisa basa varayiridzi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi maviri 1,220 Musangano we 2023 Zimbabwe UK Youth in Agro Entrepreneurship and Trade Business Symposium wakaunganidza vechidiki zvemabhizimisi pamwe nekudzidzana pakati peZimbabwe neUnited Kingdom mudano rinonzi nehurumende nderekuyamura vechidiki kupinda mune zvekurima nemikana inowanikwa kune vanoda kudyara mari mukurima pakati penyika mbiri idzi. Evans Zininga abata vamwe vevatauri pamusoro paungano iyi kutanga nemukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache.
Isu weSpringwell Global Trust Foundation tichishanda pamwe chete nevakuru veAgriculture takaorganisa musangano kuno kuUnited Kingdom muLondon wemayouth wekuti tivaunze pamwe chete kuti vanzwisise kuti agriculture ibusiness.
Pane here zvisungo zvamabuda nazvo muurongwa hwamaita uhu?
Burikidzira kudaro tasangana nemukuru wedu ambassador vedu vakamirira Zimbabwe kuno kuUnited Kingdom tawirirana kuti tichashanda pamwe chete kuti tiite futi umwe musangano mukuru uchatera mwedzi mishoma iri kuteera. Saka garai makagadzirira, tinoda mese kuti muve nechekuita nazvo.
Mukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Sininga. Evans abatawo mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya kuti tinzwewo maonero avo.
Isu veAgricultural Marketing Authority tiri muno muLondon tichishanda pachirongwa cheYouth in Agriculture. Chinangwa chesimposium ichi ndekupromota kutengeswa kwezvirimwa zvemuZimbabwe kuno kuUnited Kingdom.
Vaisaya, munoona izvi zvichiitika here zvamuri kuronga izvi? Hazvinetse here kutengesa zvinhu kunyika dzekunze izvi? Taiona zvichiitwa kare kare nevarimi vakare.
So far taona isusu kuti zvirimwa zvedu zvakanangana nemahorticulture products kune misika yakanaka yekuti vadiki vedu vane chekuita nezvekurima vanotengesa nemitengo yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Sininga weStudio 7. Studio 7 yataurawo nenyanzvi yezvebudiriro vari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo.
Tiri muno muGreat Britain muguta reLondon, apo tiri kukurudzira nyaya dzekutenga nekutengesa, kunyanya kuendesa zvatinorima, zvingava zvirimwa, zvingava zvipfuyo, ungava huchi, mukaka kana mazai, kunyika dzekumavirira dzakaita seBritain.
VaKanjengo, sei maita musangano wemhando iyi neBritain pakati penyika dzose pasi rese?
Tiri kuona kuti vanhu vekuno kuBritain vanofarira zvikuru maproducts anobva kunyika yedu yeZimbabwe. Zvakare kune musangano mukuru watiri kuona wechidiki vanofarira nyaya dzekurima vari kuona zvakakosha kuva nechekuita mune nyaya dzekurima idzodzi vari kuno kuEurope.
Mimwe misangano yamapinda inobata hurumende nebazi renyu rezvekurima ndeipiwo?
Taita musangano mukuru nemiriri wenyika yedu nomiriri weZimbabwe ambasada Katsande pahofisi yavo muno muLondon. apo tanzwa kuti iwo se ofisi nomirira zvara zveZimbabwe muno muUK vakabatana nezvara zvemuno nemabhizimusi vari kuronga musangano mukuru chabatsira yechidiki kana kuti exhibition yavari kuronga muno muLondon chaitwa zvakare mushure menge tadzokera kumusha apo tichaona vechidiki vakawanda nemabhizinesi akawanda vari pamutambo uwo uchaitwa muno muLondon kuGreat Britain.
Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubasi reMinister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo vange vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Musangano uyu uchapera nemugovera musi wa25 kukadzi. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mabishop ekereke yeRoman Catholic muZimbabwe anokurudzira veruzhinji kuti vasasarudza vamiririri vanoita zveuori musarudzo dzegore rino. Mugwaro ravo kuvatendi panguva yeLent, mabhishopu anokurudzira vanhu kuti vasarudze vamiriri vane hanya nevanhu munyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere 1800 vanofa mutsaona dzemumigwagwa, vachiti Zimbabwe inoita tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu gore roga roga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7, tinofara chaiko, tinotenda nebasa remunotibatirai. Ndinotora pamusoro pemaopposition ari kurambidza kuite musangana. Ndotoati ndotovasimbisa nekuti musasha vari kutokukambenerai, ende vasiye vaite zvavanoita vanenge vachiita ivavo. Mutokambenerwa imimi. Nyaya iri paballot paper, nokuti kana mombe ikangoita very nice ichitunge dzimwe mudanga ichitunge dzimwe mudanga, chazoona kuti dzemunenge watunga idzo dzichabva kumafuro dzaguta wakazvivharire mudanga. Hakuna anozoda kugarisana newo kana uchitunge dzimwe.
Zvaita vamonzora zvokuda kuuraya munhu vanga vachifanirwa kutoenda kunovhariwa. Nyaya yavo yaifanirwa kuzoraswa vatomboenda kumakoti, kwete zvavaita apo. Izvi dai zvanga zvaitwa nemunhu akaita kana seumwe munhu wemubato rinopikisa, kwete ravo iri rezanu remdc Zanu, dai izvozvi atovharirwa 3 months. Zvonzi muri kukonzera mhirizhonga. Zvakaoma nyika inoiyi. Zvakaoma, ngaapindake mukomana.
Vahwande vahwande, mamuka sei? Ini vebve nditaure ndichidawo so vakomana vazva vakaita zvekugamuchira mari, maMP ava zvakaitawo zvekugamuchira mari. Vasiya mukomana uyu pamhene, vasiya mukomana pamhene chaipo chaipo. Ruzi hazvina zvazvinoreva izvi. Zvakafanana nekuti handimunoziva chitikwa chakaitwa paapa. Jesu wakatengeswa panguva yekupedzisira ne the lovely disciple waifamba naye. Ndimaona manje taiti vari kufamba vese zvakanaka, taiti vari kufamba vese zvakanaka, vakatitungamirira chionai varedzwa newemesi sehona vatoredzwa vachasumudza musoro papi apa kana zvakaita sezvi hapasina kapa. Taitoda tichideta zvazvaita taziva mazita avo. Manje totonzwa sekuti vazhinji vachona vese vakadi kunze kwapurezidendi chamisa ndo vasina kugamuchira mari, but vaingoadresa paya vachikutaura kuti pane miedzo iri kuuya, pane miedzo iri kuuya iri kupulanwa na mumwe murumuyu, but iko zvino manje tasaimuona. Mari yagamuchirwe chii? Vakutotira se vatovabhora musango kaiyo, ibhora musango ratofomeka iyo, tapinda taiti ende tichatambura.
Right, tauya zvakanaka. Muri sei vashamarari veStudio 7 netimu rese riri pazimu? Nhau iripo inhau yokuti kana mapepinzete dzizaapera ngavatange ndiana Denison yangu nemaplayers ebhora vese vekuZimbabwe akapererwa nemapemisi vanhu ivavo vadzoke kumusa, ngavatange naivavo. Sinoti kuti moti muri kuda madhaka boy. Madhaka boy ekuZimbabwe hatichakudi kuno kundimapererwa nemapemisi vega ivavo. Vese nemaplayer ebhora ndavadzoke kumusha, nemaEthiopia nemaNigerians vese 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 nevekuDRC nevapi. Noti kuti maZimbabwe nzeti chingatsva.
pastudio 7. Mwana wamugabe abva api wabei abva aburitswa mujere pasina kana nebheri asi sikala ari ikoko achitorambirwa bheri kuti abhadhare bheri saka tinoona kuti hatina mitemo yatingange tichipemberera muno yekuti kana neholiday yababa wake mwana warobert mugabe kuti kune youth day hakuna youth day yakadaro kuti zvitonge zvinoita youth day yenation ndinofunga zuva reyouth day ringaribatanidzwe pamwe neindependence day kuti after independence day topinde muyouth day sokucherechedze kurwire nyika kwakaite mayouth munyika muno ndinotenda kuti tinobvumirana kuti vanhu vaimhanya nepfutu mumamisha umu nevanhu vaita ana mujibha mumamisha naana chimbwido mayouth ndokuti zvingava zvitova nemining pane kuti hanzi tipemberere baba akanga achitadza kudisciplina vana vavo mumusha wonzi kwai musi wazvarwa unopembererwa kana nenyika ino yakagwadama pamusana pababa wacho saka hapana youth day inofanira kuenda musi wakazvarwa Robert Mugabe.
Studio 7 makadiko inini hangu ndine zvinondinetsa panyaya yematraki dambudziko riri kuhurumende makada kutarisa vabereki vazhinji vakapararira munyika vachitsvaga mabasa vachitsvaga mari nguva nevana hapachina saka hurumende ikagadzirisa nyika yayo vabereki vanogara mudzimba nevana vavo vachipa vana mitemo vachitoona kuti mwana wangu auya nhasi aine chimiro chipi zvinei zvino mwana anenge ari kuzimbabwe mai vari kusouth africa baba vari kubotswana hazvina mai vanomuka pamba na5 na4 vachinda pamusika hazvina kana zvazvinenge zvakabvunyatsomira nguva nemwana cheche unoiona kupi mwana anosvika pakuita mimba unozobvunzwa nevanhu kuti mwana wako ane mimba hazvishandi zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe hurumende yezimbabwe ngaichinje maitiro ichinje zvairi kuita kana zvaramba kuti ibve pachigaro ngaichinje zvairi kuita otherwise ndosaka muchiona vana vezimbabwe vese vachiona kuti zviri nani kuti teere hurumende yeshanduko nekuda kwekuti iri kuona kuti inenge ine inovimbisa vanhu zvavakatarisira. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumaawa mashoma apfuura mutungamiri weamerica vajoe biden vasvika muwashington dc kubva kurwendo rwavakaita kupoland urwo rwakavasvitsawo muchinyararire munyika yeukraine vabiden vakaita mazuva matatu vari mupoland uko vakavimbisa ukraine kuti america icharamba ichitsigira ukraine vachiti vavladimir putin vanoda kupinza europe muhondo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi vagari vemumatunhu emanikaland masvingo nematebeleland south vanoyambirwa kuti vagari vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo freddy vaimboshandira bato remdc vamutandwa machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri wemdc vadouglas monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele